chaenda kuchimese muri kufara manheru anhasi kunge muri muimba yamwari toda kutenda mwari zvizhinji na mufundisi Mandura vati vakatipa kukero kuti tigone kuuya panzvimbo ino tizenge tiri tese manheru ano tichitenda kuti mwari vanotiitira zvakanaka according to your expectation. Zvikasaita zvakanaka, you are to blame, because ndiwe unenge usina kuuya netarisiro yacho inoita kuti zvinhu zviitike. Because it's not all about the preacher.
Zvinenge zvisiri pamuparidzi.
It's the church that needs to come prayed up.
Ikereke inofanira kuuya yakanamata.
Iwe unogona kutobvuta manotsi emuparidzi owaendesa direction yemunamato wako nekutarisira kwako. Amen. Toda kutenda Mwari nekuda kwaPastor Manda. Mwari wekudenga vaitire zvakanaka. Tinovafarira zvisingaiti pafiyo apo. Tinogara chichitirwa zvakanaka pese pavanouya. Amen.
Amen.
Zvakareruka pakuti mukasaropafadzwa zvenyu izvozvizvi. Second service, I guarantee you munotoropafadzwa chete. Amen. You can take my words for nyaya yakadaro izvozvo. Haisi kutombozotadza. Mufundisi Gambe ari pano. Tichaitirwa zvakanaka. Amen. Tichaitirwa zvakanaka zvikuru manheru anaya. Amen.
Amen.
Okay, but are you happy?
Mari kufara here?
Saka chingosino kuna madhakuswo ngoita serious man. Smilawo chingodaro daro zvifambe zvakanaka. Amen. Yeah, ina handitofariri zvangu vanhu vari serious. Ndoda vanhu vanotongonakirwawo vachingosekawo pada kusekwa. Kana pada kungoumburukwa pasi ungoumburukavo ngoratidza kuti tiri kutofara kana yavo mana. Amen. Ukaratidza kuita serious zvinozoda here? Aiwa, ngatingonyevenukapishana. Amen. Sevanhu vari pasi pekutarisira to possess the unexpected end.
Amen. Kutora maperero anotarisirwa.
Amen, amen. Amen. Handisi kuparidza zvangu musoro uyoyo. But outcome yezvandichataura ndizvozvo. Asi handisi kutaura izvozvozvo. Asi outcome yezvatichataura ndozvozvo. Saka you don't worry much about the off route.
Usanyanye kunetsekana nekunge tiri kuenda nerumwe rutivi.
I am to pass that way.
Ndichazopfuura nenzira iyoyo.
But the end result of it all.
Asi magumo azvo zvose.
We shall possess.
Tichazowana.
Magumo anetariro.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Okay, Exodus chapter 13. Are you happy?
Kuna Exodus 13. Muri kufara here?
Amen, amen. Tikona brother angoni samukange naye. Asamukange tinotenda Mwari. Amen. Okay, then the Bible goes on to say, let's start from verse 17.
Amen.
It came to pass when Pharaoh had let the people go, and God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt.
Zvino Farao akati aregedza kuti vanhu vaende Mwari haana kuwafambisa nenzira yapanyika yavaFiristia kunyangwe yaiva pedyo. Nokuti Mwari akati zvimwe vanhu vangazvidemba kana vachiona kurwa vakadzokera Ijipita.
Amen. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
Asi Mwari akavapotesa vanhu nokure nenzira yokurenjera pagungwa dzvuku, vana vaIsraeri vakabuda panyika yeIjipita.
If you watch carefully verse 17,
ukatarisisa ndima 17,
hazvirevi kuti Mwari angasingadi kuti vanhu havarweka. No, because if you read the Bible carefully, you find out in the later chapters.
Unozoona kuti muzvikamu zvinotevera.
Mwari akazoti, verengai vakomana nevarume vose. Anga akuda kuti vaite sei? Varwe. All those that can go to war.
Awaigona kunorwa.
But pana parikuita senge anyaya kurwa is just not in the picture.
Amen.
Are we together? Praise the name of the Lord. Aingotarisawo muzera. Muzera wacho kuti pa level yatiri apa apa tikaita zvekurwa ka vanhu vanodzokera kuIjipita uko. Iko zvinoizvi ngatimbova tisavaratidza the other side of things. Vangoonawo rimwe side. Iko zvinoizvi ngavangoenda zvavo pamutambara tiende zvinhu zvese zvichingofamba zvakanaka, zvichingodaro, zvichingodaro. Tozotiwo kana vatijairirei, vatisimbei bichana. Amen. Are we together? Amen. Praise the name of the Lord. Okay, you may be seated. Pamungatifari, mungawezera kufara kana magara. Amen. Praise be to God. Because ndopa yapantaurwa neshoko raMwari kuti miedzo yedu yese Mwari vanenge vakaiedza vagoiregulator. Because akuna muedzo unouya kumuKristu direct. Miedzo yese inotanga yamboiswa pasikero kana Mwari. Kana vaisa pasikero vakaona kuti muedzo uri kurema 80 kg, iwewe ndopo uri kurema 47 kg, Mwari vamba kuti uyu mukombe uyo hausi wako. Are we together? Ndosaka panapa zviri kunzi Mwari akati handisi hangu kuda kuti vaone hondo, asi kumberuko zveshuwa shuwa vaifanira kutozondorwa. Are we together? Then the Bible goes on to say verse 18.
Bhaibheri roenderera chiti
ndobva avapoteresa zvake nenyika iri kure, nenzira yekure, achisiya yepachi. Munomboita muchitaura taura, isiya yepachi. Because yekure inoita sei futi? Inosvitsa. Amen. Iri kure zvayo but inoita sei? Inosvitsa. Yekure iyo inosvitsa. Are we together? Praise the name of the Lord. Then he goes on to say, and Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you.
Mozisi akatora mapfupa aJosefa akaenda nawo.
Praise the Lord.
Kuti akanga akapikisa vaIsraeri achiti zviro kwazvo Mwari vachakushanyirai.
Amen. Surely the Lord will visit you.
Zviro kwazvo Mwari vachakushanyirai.
Okay. Andisi kuverenga pamusoro paMozisi. Ko Mozisi ndiye ari pano here? Saka tikaverengawo panonzi shuli zvemazviro kwazvo, zviro kwazvo Mwari achakushanyirai. Varidzi vescripture iyi vanhasi vaifanira kuratidzawo kuti but ashuwa scripture ndeyedu. Varidzi vayo chaivo chaivo vaifanira kutonzwa kuva identified nenyaya iyo iyi. Saka ngatimboidzokorora munhu waMwari tione kuti ine vanhu here panapa manheru ano. For he is straightly sworn unto the children of Israel, saying, surely the Lord, or God, will surely visit you.
Zviro kwazvo Mwari vachakushanyirai.
Mwari vachakushanyirai. Are we together? Hazvizva mangwana kazvatiri kutaura. Ndezvanhasi kaizvo. Hazvizve gore rinouya. God shall visit you.
Mwari vachakushanyirai.
Manheru anhasi. Nhasi unoyu. Are we together? Praise the name of the Lord. Ukasagona kupersonalize zvinhu zvacho ka unotorara ukashunurira pasina chaipo unofanira kuto personalize mitsara yacho. Are we together? Mudzimai uya waiwa kuMelvis Tennis ndozvaakangoita, ndo marerukiro azvo, akangozviona mushoko raMwari, ende zvakaonekwa nemudzimai uya uya zvazvisina kumufita 100%. Zvazvine makona zvakafita nemakona hazvisina. Iye ndobva angoti aiwa pazvakatofita ipapo, kana ndakafitwa 60% ndouya ndiri kutomanya nayo iyoyo. It will, the 60% will produce 100% in me.
Iyo inozobuditsa 100% mandiri.
Are we together? Then it goes, the Bible goes on to say here.
Bible rinoenderera chiti.
Amen. You shall carry up my bones away from hence with you. And they took their journey from Succoth and camped in Etham in the edge of this wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them the light to go by day and by night. Amen. That's where our subject is.
Apandopane msoro wedu. Nonzi muchabva pano mugoenda wana mapfupa angu. Zvino vakatanga rwendo rwavo vakabva Sukoti. Vakandovakira misasa yavo paEtam pamucheto werenje. Jehovha akavatungamirira masikati neshongwe yegore rokuvaperekedza panzira, usiku neshongwe yomoto yokuvavhenekera kuti vafambe masikati nousiku.
Amen, amen. Praise the name of the Lord.
Amen.
Saka kutapwa hwaenda pamakwidza. Joseph ndobva akuvakokorodza akona kuti mazuva ake amashoma. Zvanzwa kumana? Zviripo izvizvi hazvizovipo nekusingaperi. Zvikanzi varume, chisingaperi chinoshura. Zvakakupoteredzai zvichapera one day. Muchatozviti bye bye masikati machena rakacheka nyika. Zvikaine madhara aya. Maremera zvakaita iwaya. Maomera zvakaita iwaya. Zvikaina Josefa aiwa atitambi nemashoko. Kuti muone kuti hapana dambe hapa. Chiregai kundiviga. Kana ndafa chingondivunganidzai mukofini muone kuti nyaya iyi ndinoipikisa nemapfupa angu. Zvichava saizvozvo. Amen. Praise the name of the Lord. Ndobva vaunganidza makupfupa ake apa pakona so. Saka vaiti zvarema zvarema zvarwadza zvarwadza. Vombovuya vombotenderera pamapfupa ake kudai so. Vachirangarira zvavakareva. Zvaiva pasimba rokuenda mberi. Let's continue on. Then the Bible goes on to say, verse 22, and he took not away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people.
Shongwe yogore yakanga isinga bipamberi pao maskati, kana shongwe yomoto usiku.
Amen. So let's take note of that. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Then the Bible goes on to say here, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be unto you and peace from God our Father and from the our Lord Jesus Christ.
Paulo, mu apostle wa Jesu Christu, nokuda kwa Mwari, Kuvatsvene vari paEfeso nokune vanotenda muna Jesu Kristu.
Amen. Okay. Then he goes on to say, verse 9, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of time, you might gather together in one, all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will.
Akatizivisa zvakawanzika zvokuda kwake, sezvaakafadzwa pakufunga kwake maari, kuti afambise kuzara kwenguva, aunganidze muna Kristu zvose zviri kudenga nezviri pasi. Muna iye waakaitawo nhaka maari, yakatemerwa kare nokurayira kwaiye unoita zvinhu zvose nokufunga kwokuda kwake, kuti tirumbidze kubwinya kwake isu takatarira kare muna Kristu.
Amen. Kuti aunganidzire zvose muna Kristu. Are we together?
Amen.
Iye wakaita zvose nekufunga kwekuda kwake. Then Colossians chapter 1, then he goes on to say, verse 17, irikutaura pamusoro paKristu, who has delivered us from the power of darkness and translated us unto the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that were in heaven and that are in the earth, visible or invisible. Whether they be thrones or dominions, principalities or powers, all things were created by him and for him. Then he goes on to say, and he is before all things.
Amen.
Are we together?
Amen.
And by him, all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead. That is, in all things, he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all the fullness dwell.
Amen.
Then in Colossians chapter 2, he goes on to say here on verse 9, to save our time, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily.
Amen. Nokuti kuzara kwoumwari kunogara maari pamuviri.
Are we together? Then Revelation chapter 1, he goes on to say here, verse 18, the Bible says, verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hell and of death. Are we together?
Amen.
Then he goes on to say on chapter 3, verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing says the Amen. Are we together? Amen. So the first and the last is the Amen. He that liveth and was dead is the Amen. Are we together?
Amen.
Says the Amen. Are we together? The faithful and a true witness. The beginning of the creation of God. Are we together? Brother Branham says, kuti zvinzi munhu is a true witness. Afana kunge akaita zvekunzwa. Afana kunge achipupura zvaakaona. So, panapa the Lord Jesus is telling us that I am the faithful witness. Are we together? Praise the name of the Lord. The beginning beginning of the creation of God.
Kuamba kukusika kwa Mwari.
That is to say,
zvinoreva kuti,
he has seen it all.
Wakazviona zvose.
He was before all.
Akanga aripo pasati pava nechinhu.
Because it's the beginning of the creation of God.
Nokuti ndiye kutanga kukusika kwa Mwari.
Are we together? Praise the name of the Lord.
Amen.
He is the beginning of the creation of God.
Ndiye kutanga kukusika kwa Mwari.
Are we together? He is the beginning of the creation of God, and he is the beginning of the creation of God. Okay. He is the beginning of the creation of God. Are we together? Praise the name of the Lord. He is the beginning of the creation of God.
Amen.
The way he is the beginning of the creation of God. Amen. And the beginning of the creation of God was the beginning of the creation of God. Okay, let's leave it there. Let's leave it there. Praise the name of the Lord. Are we together?
Amen.
Amen, amen, amen. So, let's take this other scripture here. This will be our last scripture. Then we'll try to say something for a short while. I don't preach short, but I will try to do what I don't normally do. Saka ndikasazvigona kutozvikoniwa ndine shungu. Ndichitonzwa hawo kuda kuti dei ndagona asito vanangu zvita uzi vana zvitadzawo zvangu. Amen. Then the Bible goes on to say here in Luke chapter 24.
Bible Naruka 24
verse 13, the Bible says, this is a very familiar scripture. And behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which is from Jerusalem, about 80 furlongs, and they talked together of all the things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them, but their eyes were holding that they should not know him. And he says unto them, what manner of communication are these that ye have one to another as ye walk and are said? And one of them, whose name was Clopas, answering, said unto him, art thou not a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass they in these days? And he says unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed and in word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it has been he we should have redeemed Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they come saying that they have seen a vision of angels, which said unto them, he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the woman had said, but him they saw not. And he says unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, ought not a Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scripture the things concerning himself. You know the scripture. Let's leave it there.
Amen.
Praise the Lord. Are we happy tonight? Praise the name of the Lord.
Amen.
Amen, 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 amen. Okay. Then Brother Branham goes on to say here, now, we learned that the fullness of time is waiting for what? The fullness of time, of all time, the time that when sin will cease, the time when death will cease, the time when sickness will cease, the time when sin will cease, the time when all perversion and perverted things that the devil has perverted will cease, when time itself shall cease. Now watch. Amen.
Amen.
That in the dispensation of the fullness of time, that you might gather in one all things in Christ.
Kuti mukuzara kwenguva agounganidza zvinhu zvose muna Kristu.
Are we together? And the fullness of time,
kuzara kwenguva,
is when all the perversion of the devil ceases.
Ndeapo kuzongonyedza zvinhu kwose kwa Satani kunopera.
You shall gather all in one. All things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Gather all things through Christ. As I say this morning, all these little nuggets that I find, all these great little things, you can polish them in Genesis. You can polish them in
Exodus.
You can polish them in Leviticus and bring them through and in Revelation. They will end up being Jesus. Are we together? Whatever you pick in the Bible, if you polish it in Genesis, you polish it in Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, going all the way unto the book of Revelation, you must end up with Jesus. He is the entire picture of every symbol of the Bible. He is the ultimate goal of every vision and every dream. He is all about the poems of the Bible and the song. Praise the name of the Lord. Then the prophet goes on to say, and see, let's go, my brother. If you don't see Jesus Christ displayed in each one of them, that he might gather all things into one. Praise the name of the Lord. Now God's secret mystery, he held before the world began, back there in the back part of God's mind. There was something that he was trying and was going to achieve. He had a motive in doing it, in order to let himself be expressed. Praise the name of the living God. How did he express himself? Praise the holy name of the living God. His expression,
kuratidzirwa kwake,
are we together, was the beginning of the creation of God.
Kwakava kutanga kukusikwa kwa Mwari.
And that expression was Christ.
Kuratidzirwa ikoko aiwa Kristu.
Are we together? Because the Bible goes on to say, in the beginning God created the heaven and the earth. But let's read it this way. In the beginning God. Praise the name of the Lord. Then we rest a little bit before we continue on to say, created the heaven and the earth. Praise the name of the Lord. Are we together, friends? But then Brother Branham says, are we together? Before Genesis
1,
there was this great eternal spirit. Are we together? The great Jehovah. Praise the holy name of the living God. Who was existing by himself. Are we together? Who had desires in himself. Praise be to God. Who had his thoughts by himself. And the thoughts of Jehovah back then in the eternities was his own family. Amen. The thoughts of God was the family of God. Praise the name of the living God. Are we together, friends? So,
the source of God was eternal as Jehovah was eternal.
Saka mufungo wa Mwari uyu waiva zena nekuenda samwari ari zena nekuenda.
The family of God was eternal as God was eternal.
Muri ya Mwari aiva zena nekuenda samwari wo ari zena nekuenda.
The family of God was invincible as God was invincible.
Muri ya Mwari yaisa kundika samwari wo asinga kundike.
The family of God had eternal life as God was eternal.
Muri ya Mwari aiva neupenyu usinga peri samwari wo ane upenyu usinga peri.
Praise the name of the living God. Are we together, friends? Blessed be the name of the Lord. Then Brother Branham says,
Branham what?
Amen. But there was no word. But according to John chapter
1,
in the beginning was the word. But in the eternity there was no word. Because Brother Branham says,
Branham what?
God had a thought. Praise the name of the Lord. But then the word, amen, is the source of God expressed. When he began to express those thoughts, then in the beginning, there was the word. Praise the name of the living God. And when we say in the beginning was the word, it means there was a point, praise the name of the Lord, where God declared a beginning. Praise the name of the Lord. Because the beginning is the declaration of God. Praise the name of the Lord. So what are we saying tonight? Anything that began in your life, not as a result of the declaration of God. Amen. You have a right to refuse it. You have a right to say this is not for me. Because all the beginnings has to be the declaration of our God. Blessed be the name of the Lord. Are we together, friends? Praise the name of the Lord. All the beginnings, whatever will be, amen, is supposed to be God who has declared it, who has caused it to exist. Anything that existed not by the spoken word, is that abomination that maketh desolation. Praise the name of the living God. And you as a daughter of God, you can say at the end of the year like this, you devil, you devil, you devil, you are not as a result of the declaration of God. Therefore, I declare, amen, I say, therefore I give you a command. If you go to the east, I will go to the west. Praise the name of the Lord. Are we together, friends? Blessed be the name of the Lord. Are we together?
Amen.
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 Amen. Praise the name of the Lord. Who caused you to be in existence? Are we together? So then God expressed his own thoughts. Are we together? And the expression of the source of God was the beginning of the creation of God. And that beginning was God himself taking another form. That is the reason why I wanted my brother to say that was the beginning of the creation of God.
And
because that beginning was God giving himself an image. Praise the name of the Lord. An image that can change. Praise the name of the living God. an image that can speak amen things into creation. And that image was the beginning of the creation of God. And that image was the firstborn of the creation of God. And that image was the first begotten of the Father. And the first begotten of the Father is John 1. Praise the name of the living God. And that image, when that image be, praise the name of the living God. Are we together, friends? Okay. Because Nyahidi in Exodus chapter 15, chapter 13. Are we together?
Amen.
So you understand. Praise the name of the Lord.
Amen.
Are we together? Praise be to God. So, that image was not another person. That was God giving himself an image. And God giving himself an image is the process of the Father becoming the Son. Praise the name of the living God. Are we together, friends? Praise be to God. Are we together?
Amen.
My. Now, Brother Branham then goes on to say, if you read the Bible and you don't see Christ, then you must read again because you have missed something. Are we together? Because Christ is the theme of the entire Bible. So it means when we are talking about the beginning, we are talking about Christ. When we are talking about eternity, we are talking about Christ. When we are talking about anything, we are talking about Christ. Praise the name of the living God.
Amen.
Are we together, friends? Blessed be the name of the Lord.
Amen.
My. That's the reason why
we'll
come to it later. When
Jesus
made those guys on their way to Emmaus. Amen. They said unto him,
wakati kwa
are you a stranger?
You
don't know the thing that has happened
since you went to
the third day and so on and so on. Jesus, the Bible says,
Bible,
he began to preach unto them himself.
Praise
the name of the Lord. But he preached himself from Moses.
Akatangira kuna Moses.
Praise the name of the Lord. So when we are reading the book of
Genesis,
Christ is the entire theme of the book of
Genesis.
In other words, he preached unto them from Genesis 1. But when he was talking to them about Genesis
1,
he was not talking to them about the creation. He was talking to them about himself. Because Genesis 1 is Christ Jesus.
Genesis 1 and Christ Jesus.
The story of Abraham is Christ Jesus.
Abraham and Christ Jesus.
The story of Noah is about
Jesus.
The story of Moses is about
Jesus.
The story of Joseph is about
Jesus.
Even your stories always
about Jesus.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Patino Farah 2023. Pani nyaya Jesus. Ya unovani wakutaura nesai. Praise the name of the Lord.
Amen.
Are we together?
Titosere.
Glory be to God.
Amen.
Saka, mapisarema, zimbo zese. Are we together?
Amen.
Ne noro ondo zese, ne matetembo ese, emna proverbs, ne zimbo za Solomon, zese za Solomon mbukure mparizi. Aingo taura pamusoro pa Jesu.
Amen.
Bukura Rute ari kutaura pamusoro pa Jesu. Esther wacho ndi Jesu. Everything is just Jesus.
Amen.
Are we together?
Amen.
Praise the name of the living God. Blessed be the holy name of the Lord. Are we together?
Amen.
My. Amen.
Are we together? But now,
Zino.
Mwari vari kumuzienda na kuyenda. Vaine muri yavo dzinova pfungwa dzavo anova iwewe neni. Are we together? Praise the name of the Lord. My God. Vanga vane ma desires avanga vanao.
Amen.
Are we together? Kana kuti vanga vane zvinhu zvaitova tokonya. Are we together? Vanga vane humwe hunhu hwaiva vava. Are we together? Praise the name of the Lord. Zvakangofanana nemwana musikana kana mwana mukomana kana achikura ane zvinhu zvinomuvava. Are we together? Paunomuona achibereka kadhori kumusara. Amen. Ari asati amboenda kana grade 0. Pane zviri kumuvava. Are we together? Zviri kumuvava izvozvo are the desires dziri maari to be manifested at a later stage.
Ishuwo dzinenge dzichifanira kuzoratidzirwa kumberi uko.
Are we together? Praise the name of the Lord. Saka muna mwari manga mune zvakawanda zvanga zvichivavava. Are we together? Let's talk about the seven redemptive names of Jehovah. All that was bottled in him. Are we together? Praise the name of the living God.
Amen.
Are you happy, friends? All that was in him. Praise the name of the living God. That is the reason why the Bible then goes on to say, he created being Christ.
Akasika.
Christ created.
Christ wakasika.
Amen. All things were created by him. And were created for him. Are we together? All things were created by him. And created for him. What does it mean? Because he had all these desires. All these attributes in him. That caused him to create all things for himself. My God. What are we talking about? When we say he created all things for him. Are we together? Praise the name of the living God.
Amen.
Wakatendera. Zvimwe zvinhu zvinobudisa musodzi. Kuti zviwire vana vamwari. Kwete kuti uparari. But he created that for him. Because your infirmities are his opportunities to manifest himself. He desired to manifest himself. That is the reason why he created all things for himself. He created your suffering not for you to suffer. But for himself. So he allows certain things. Never that you perish in those things. But for himself. Because the Bible then goes on to say, I created darkness. That's the God is saying that. He created all things for himself because he wanted to be made known. He wanted you that at a certain point you must come to this realization that for sure there is a God in heaven. He wanted you to come to this realization in certain circumstances when you walk out of certain situations. He wanted you to say, for sure, this has been God. For he created all things for himself. Praise the name of the living God.
Amen.
Are we together, friends?
Amen.
Saka, hapana anofira muhurwere. Waka zviitira iye. Praise the name of the Lord.
Amen.
Kuitira kuti iwe ugone kuti rimwe zuva sotaro kuti Mwari variko kumusoro kudenga.
Amen.
Kana wanzvengeswa, wabudiswa, pasinga budike, donzo rake, ndere kuti wogone kucherechedza, kuti zvechokwadi pachigaro, pane umwe munhu anodriva maaffairs,
eupenyu wangu. Blessed be the name of the Lord. So he created all things for himself. Praise the name of the living God. What do you think about that lady?
Unofunga iko na mzimai huye.
Wakauya kuna brother Branham. Asina maziso. Dova asina kana pano gara maziso. Then brother Branham says, Onoda shish kandindiwone. Brother Branham says, receive your sight.
Akamchira kuona.
Akamchira kuona. Then brother Branham says, Azoka. Unoda maziso eruzi. Paipani kwa kuwa ne moon. Asina kana ma eye sockets. But munu iye. Ana kusikirwa upofu. Asimunu iye. Wakasikirwa. Kuti mngari vaonekwe. Because chirikuda mngari. Nedonzo ravo raka simba. Ndere kuti mumba mako. Muupenyu wenyu. Muchashimenyu. Vave ndivo the principal theme.
Iwe
of
so
everything.
Reso, ses
vave ses the center
ago,
of
iye.
Attraction.
Ano kweza paneso se.
So he created all things for himself. Praise the name of the Lord. He created all things for himself. Tell your problem.
You
will not consume me. Never. Not in my lifetime. You are created for the glory of God. Mwana uya zvikanzi akatadza ndi baba here kana ndi amai kana vakomana makanganwa here kuti all things were created for me.
Zvinhu zvose zvakasikirwa ini.
Praise the name of the living God. Nyangwe ukaedza kudzidza ukaona uchingovharwa ugovharwazve ugovharikazve. Don't you worry, my brother. Don't you worry, my sister. You were created for him. One day you will say. One day you will testify. The rest is not to the swift. Praise the name of the Lord. Matenga akuitira shura. Ndoza vari kungoda. Kuti ma conditions ako. Ava wanisembiri. Mwari vanoda kutopinda machena nekuda kwezvinhu zvaunopfuura nemazvo.
Amen.
Then who understand Exodus 30?
What on earth is Exodus 30?
He created all things for himself.
Akatika zvinhu zvose kuitira iye.
Praise the name of the living God. Are we together, friends? Blessed be the holy name of the Lord.
Amen.
Amen. Praise the name of the Lord.
Amen.
Amen. Okay. Now,
Zino.
In the book of Exodus,
Mubuku ra Exodus,
chapter 13.
Tauko 13.
Katisi yes, Joseph Timbush kai papa. In the book of Exodus, chapter 13.
Na Exodus 13.
Where we read.
Patawe renga.
The Bible says,
Bible is not.
He led them
akavatungamirira
by the pillar of cloud by day.
Neshongwe yegore maskat.
And the pillar of fire by night.
Neshongwe yomoto manheru.
Are we together? Praise the name of the Lord.
Amen.
And the Bible goes on to say,
Bible rendera richiti.
He did not take away the pillar of fire or the pillar of cloud by day.
Anakutora shongwe yomoto kana anakubvisa shongwe yomoto kana yegore.
Praise the name of the Lord. My. But the equation here is simple.
Asi zviri nyore.
Azvisi kureva kuti kana ari makuseni kusvikira zuva radoka. Shongwe gorere moto yaiva tungamirira iyaye. Hazvisi kureva kuti yaizoti kana kwa kuvira yotiwo kushongore moto yomoto chuya ika ini ndiitewo knock off imuitewo log in. Aiwa. Because mona Genesis muya muya. Amen. He expressed himself into a body that can take any shape.
Akazviratidzira kumutumbi waigona kutora chero chimiro.
Are we together? Let's leave it there. Are we together? So, the pillar of clouds.
Taka shongwe yegore.
Zvaiitika ndezvekuti. Kana yatungamirira vanhu from the rising of the sun to the setting of the sun.
Pakutanga kwekubuda kwezuva kusvika pakudoka kwaro.
Pakwaingondoita kakuti zvarara bichana. Are we together? The same pillar of cloud.
Shongwe imwe chete yegore.
Yaichinja mask.
Yaishandura chimiro.
Praise the name of the Lord. But yanga isinga shandure chimiro nokuti yaida kuzviita kana kuti iri capable of doing it. No.
Kwete.
Yaikonzereswa nezvavapo. Are we together? Blessed be the name of the Lord.
Amen.
My. Are we together? Yaikonzereswa nekuuya kwerima. Kakushiba kekunze ndoka itokonya kuti iti ndakushanduka to be the pillar of fire.
Ndogo washongwe yemoto.
Praise the name of the Lord. But we are talking about Jesus.
Asizi kutaura nezva Jesu.
Praise the holy name of the living God. Are we together, friends? So same applies
zvimwe chete
to your life.
Ne upenyu hwako.
Blessed be the name of the Lord. Mwari watinona mata anochinja mask. Asi hango tindoda kumbochinja ndopfeka iyi. Nokuti simba racho ndopfeka futi iyi. Aiwa, anokonzereswa nezvimiro zvakupoteredza iwewe sepfungwa dzavo. Praise the name of the Lord. Zvaunenge wapindana nazvo ndozvinomukonzeresa kuti achinje mask. Are we together? The Bible says, ye did not take away the pillar of cloud or the pillar of fire before them. Are we together? But vashika pa Red Sea. Are we together? Shongwe gore remoto yakanga iri kumberi kwavo. Yasiva shika pa Red Sea. Yakabva yabva kumberi kwavo. Ndobva yaenda kumashure kwavo. Yakachinjiswa position nemamiriro anga aita zvinhu. Ndokufunza mufunzo ndisati ndapfuurira mberi. Zvakamira sei manheru anhasi? Praise the name of the Lord. Zvakamira sei nhasi? Mamiriro azvakaita achamukonzeresa kupfeka imwe maski kusati kwaedza. Are we together?
Amen.
Mamiriro azvakaita achamukonzeresa kuchinja maski. Are we together, friends?
Amen.
Blessed be the name of the Lord.
Amen.
Shongwe gore remoto yakanochinja position. Are we together? Kuri kumberi kunoga kusiko kune nyaya. Nyaya kumashure uko. Saka ndokwataka kuda kusangana nekutarisana nezviriko ikoko. Praise the name of the Lord.
Amen.
Saka the pillar of cloud.
Saka shongwe yegore.
Yaimanikidzwa nerima to be the pillar of fire. Blessed be the name of the Lord. Are we together, friends? Amen. Even in your life, God is not to you what he is to me.
No.
Atina kumira pakafanana. He is to me tonight according to where I am standing. Praise the name of the Lord. Kana une nyota iye itime, but pamwe ina ndina onyota ndine zvandiri ndinodawo mashereni muhomwe handisi kuda tsime ndoda Jehovah Jaira.
Amen.
Praise the name of the Lord. Mwari anomanikidzwa kuva nekuda kwezviri kuitika mukati meupenyu hwako.
Amen.
That is the reason why
Moses
at the beginning of Exodus he says, Lord, tell me who are you? He never said I am this and that. He said, ah, I am that I am.
Akati ndiri zvandiri.
Nemamwe
matauriro.
He was saying,
anga ari kuti,
I will be.
Ndichazova.
I will be.
Zvandichazova.
I will be.
Ndichazova.
What your condition?
Zvinenge zvichida nhano
yako.
Zvinenge zvichida zvakukomberedza. Zviri zvinenge zviri pauri. Misodzi yako.
Ichada kuti ndigovaini. That's who he is. Praise the name of the living God. Are we together, friends? My. Those are not to eat. Kana unesha unoda. Mwari vechika savapo. Mwari vanotova icho chauri kuda chacho.
Amen.
God can become Mwari vanozova
zvaunoda kuti agova.
Praise the name of the Lord. In the before Genesis
yatanga
Mwari vakaona chivi. Brother Branham says God saw sin from afar off.
Akaona chivi chiri kure
nesimba racho nemutsindo wacho wekuparadza. Mwari vakaunzwa ndobva Mwari vati Adam na Eva apa avabuda apa avabuda apa. Praise the name of the Lord. Amen. So they were supposed to be a way out for them. They were supposed to be a way out of their infirmity. They were supposed to be a way out of their failure. Praise the name of the Lord. God looked around. There was nothing. And he became what they wanted. He became the lamb that was slain before the foundation of the world. Praise the name of the Lord. He became the way out of Adam and Eve. Praise the name of the Lord. Our God is a way maker. If you need a way tonight, the way maker is here. But he does not always make a way. Because he's a way maker. He only makes a way at that split second when that way is needed. So what it means, all the way, you are supposed to exercise your faith. And until you come to the very spot where a way is needed. Praise the name of the living God. Are we together, friends? In other words, unofanirwa kufamba nekutenda uchienda kwazvakaoma uchingoti hameno ikoko asi kudenga kuna Mwari. Pane zvavachangoita pa last minute yegore zvanga zvatoramba sindiriko hameno ikoko pane zvavachangoita.
Amen.
The four lepers.
Wana maperembudzi
wana. Ana vision yakaona kuti kwanaka. Aiwa. They walked by faith.
Wakangoenda nekutenda.
Risking everything.
Wachiisa njodzi pane zvose.
Praise the name of the living God. Mwari vanoona kuti varume vatosvika pamatende. Vanoitwa kanyama kanyama. Ndobva Mwari vada. Pavasvika apa. Paakuda kutipindirwa apa. Pavasvika apa. Paakutoda Mwari. Who can come on the scene of action.
Anongouya panzvimbo.
Magnified. Mutsindo wemakomana vairema 17 kg. Vakanzwika vaakuita mutsinhiro nemutindo wakanga uchiita senge matenga ehondo.
Amen.
We serve a mighty God.
Tinoshumira Mwari mukuru.
We serve a mighty God.
Amen.
We serve a mighty God.
Tinoshumira Mwari mukuru.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So the way will be there.
Saka nzira ichazovapo.
When it's needed, the way will be there.
Pacho painenge ichidiwa nzira iyo.
Praise the name of the Lord. Kana wanazosvika painodiwa nzira ichavapo.
Amen.
Saka ndiri kuti iwe shamwari famba uchienda kwakazara nzizi.
Hey.
Kwauri kunzwa rwizi uchishinyira ikoko. Enda. Biriji ucharivona kana wasvikapo. Don't scan through wakagara mumba
kuti
zvinondoyambuka here. Aiwa. Enda. Kana wasvikapo. Pane zvichaitwa.
Amen.
Pane zvichaitika.
Amen.
Praise the name of the Lord. Are we together, friends?
Tiri tose here.
Now, saka shongo yegore remoto ndozvayakanga iri. Praise the name of the Lord. Ndozvainotori kana manheru anhasi. Are we together? tikati mwanaume prayer request yake so zakato siana siana asimwari umwe chete iyeye achava Jehovah Jaira kune umwe maneru anas kune umwe will be a healer kune umwe will be a deliverer kune umwe will be whatever your situation needs
zvinodiwa nechimiro chako.
In 1950 ku Houston, Texas.
Are
we together? Naro tsachiriridza. Ewe brana munongoti Jesu, ugoti Jesu, ugoti Jesu, ugoti Jesu, ugoti Jesu. Aiwa zvisirizvo man. Skai na brother Branham, brother brother Bosworth. Handidi zvokuswera njikakavadzana nevanhu. Hazvindi batsiri. Are we together? Praise the name of the Lord. Are we together? Ah, but mutumwa wamwari ndobva atenderera zvake ndobva atuna brother Branham hapana nyaya apa invoice yavanayo muhomwe yerhoro yavabhadhara musangano hausiri imomo invoice vanayo asi hakuchina. Praise the name of the Lord. Mushenda parum zvakadai 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 nyaya chinobva yabwereketwa ndobva yapera musi wacho ndobva wasvika ndobva brother Bosworth na brother Branham ndobva vaenda naro ndobva Reverend Best vatanga kuzoti then brother Bosworth vabva vangosvika pa subject yedu yanhasi zvikanzi brother Best ndokumbirawo kuvunza imuvunzo umwe chete. Does the seven redemptive names of Jehovah apply to Jesus? In other ways, Brother Bosworth vaingovunza Reverend Best, Reverend Best. Mwari vanoshandura here mask. That was the question. Praise the name of the Lord. Mwari vanoshandura here mask. Hanzi murume wakazama kudai akozvisungirira akodai. Hey my brother, tauya kuzoti mwari vanoshandura mask. Mwari vanoshandura mask.
Amen.
Praise the name of the Lord. Mwari vanoshandura mask. Are we together?
Amen.
Praise the name of the Lord. So shongwe gore remoto ndobva yavatungamirira. Zvakaitika mashura eparedisi tinoaziya. Shura yambuka. Abo vakufamba zvavo. Shongwe gore remoto, shongwe gore iripo pamberi pavo. Yakanzi haibve ipapo. Are we together?
Amen.
Praise the name of the Lord. Then one day,
Nezua,
vanhu vakombulena zvikanzi aiwa hapasina mvura. Tafa nenyota murenje rinotafa nenyota. Are we together?
Amen.
Praise the name of the Lord. My. Ndobva mwari vari kuna Moses, Moses shamwari. Taura kudombo. Are we together? You know the story.
Nyacho munoiziva.
Ndobva dombo rataurwa naro. Ndobva rabudisa mvura. Are we together?
Amen.
Even ndobva rarohwa, ndobva rabudisa mvura. Because the Christ haifana kuropwa here. Are we together? Ndobva dombo rabudisa mvura. Does the seven redemptive names of Jehovah apply to
Jesus?
Praise the name of the Lord. Makanga mwere kuti mu New Testament. Gati mpopoza pichani. Mu New Testament. Razaro afa. Zvikanzi na Jesu handei kubwiro kwake. Ndobva vaenda, ndobva vachemana, iye Jesu misodzi mokoto mokoto. Zvikanzi mamuvi gepi, zvikanzi ukoko. But asati aenda, Marita zvikanzi aiwa changamire. Ini ndinozviziya ini. Kuti watidei makagara pano, hanzvadzi yangu isina kufa. Jesu akaramba zvake achichema, because chaaitauraka, aitaura mwari wazuro. Ndobva aenda mperi. Ndobva abata live wire. Ndobva abata the true revelation. Zvikanzi ha, kunyange zvakadaro kana izvozvi so whatever you ask God, God will do it unto you.
Chero chamunokumbira Mwari arozviita.
Akangodaro chete. Zvikaina Jesu handei kwamakamuvika. Ndobva handei kwamakamuvika makamuisepi. Ndobva vaenda naye. Because Mwari unoda kutobudiswa munhoroondo. Haugonongoti dei zvakazoti. Dei zvakazoti. Mudzimai weShunemi wakauza brother Branham that led in Melvis Tennis kanzi. Makaverenga here. Pamusoro pemudzimai weShunemi. Zvikanzi iyeye wamakaverenga. Ndini ndakamira panapa. kana gwaro raiswa present tense rikaiswa muna nhasi harina chimwe chokuita kunze kwokuita mashiripiti kunze kwokuita mashura gwaro rikaiswa present tense it will manifest itself
ino zviratidzira.
The moment she says, even now, the moment I'm saying, even now, no, even now, whatever you ask God, go to do it unto you. Praise the name of the Lord. Jesu akabati zvekuchema tarega. Handei kwa makamuviga. Ndobva vaenda papukiro. But vadzidzi akanga avataurira. Kuti inini I am the light of the world.
Chenyika.
Mumwe musizve akanga avaudza. Kuti I am the bread.
Iri chingwa.
That came from heaven.
Takabva kudenga.
Mumwe musi akanga avataura zvanzi varume. I am the way.
Iri nzira.
Are we together? Reverend Best. Mazita okudzikinura manomwe a Jehovah, do they apply to Jesus?
Man.
Praise the name of the Lord. Vamira papkiro. Ahana kuti ndini she the way. Ndini ka the light of the world. Ndini ka the bread. Aiwa, ahana kudaro. Wakaona zvanga zviripo. Ndobva achinja mask. Mokuti ndo zvaiita mu Old Testament. Kana kwasviba achinja mask. Panapa wauya, praise the name of the living God. Uya waishinja mask. Panapa wauya munyamaka. Praise the name of the Lord. Akati zvandaka taura zuro. Ndezve chokwadi asazvishande. Patakamira panapa. Mutambo wakatsuka ropa. Panapa mutambo wakatsuka ropa. Wakatsuka here ropa mutambo. Manheru anhasi. Blessed be the name of the living God. Dei mwari wekumusoro kudenga. Akuitira chimwe chinhu. Dovati akomana, you have never known me. As the resurrection. And he declared, he says, I am the resurrection. And the life. Praise the name of the Lord. He says, Lazarus, come forth. What was he needed? Was the resurrection. And he become. Because I will be. What I will be. He become that. Because that was the situation. Praise the name of the Lord. Hapana anoenda asina kukwana. Because anongova. Acha chinchi swa maski. Zvichiende rana. Nezvaka kupoteredza.
Amen.
Nyaya dzako. Ndozi chomupazita.
Hallelujah. Amen. Amen.
Patinobuda padhoa pamangwana. Umana ngati ndakamuona Jehovah Jaira.
Yes.
Umana ngati ndakaona Jehovah Rafa. Praise the name of the Lord. Umana ngati ndakamuona the Redeemer. He will be what he will be. Praise the name of the living God. Are we together, friend? Amen and amen. So
Moses
spoke to the rock. And the rock gave himself. Because the rock was a he. Praise the name of the living God. So he gives them his own waters. Praise the holy name of the Lord. Are we together, friends? Amen. And Paul says in the New
Testament,
after they drank from the rock, are we together? Vamwa vese vakwana mangamera zvese zvese zvamwa vese vapedza. Praise the name of the Lord. No Paul akatuzoti dombo harina kusara ipapo. Are we together? Aiwa. Dombo vapedza kunwa rakabva rasumuka and began to follow them. And Paul says that the rock was Christ.
Dombo iroro anga ari Kristu.
Jesu idombo randimi. Jesu idombo, Jesu idombo. Hey, he followed them. Praise the name of the living God. Are we together, friends? Dombo novaravatevera to the plains of Moab. Are we together? And the rock was Christ. Vasvika kumapani eMoab. Then God called Moses up the mountain.
Moses
is not vaena pa msoro pe gomo. Are we together? Asika pa msoro ko gomo tikaina Jehovah. And atindi kuratidze ndikupe the preview of the promised land. There is the promised land. But you won't be there with others. Praise the name of the Lord. Your days are over. Praise the holy name of the Lord. Are we together, friends?
Yeah.
But then you talk to Joshua, to Joshua and so on. You know the story. Are we together? After that conversation, Moses walked around on top of Mountain Nebo in the presence of the Lord. Then he saw a familiar stone. Are we together? And he knew that stone. Amen. And Brother Branham says, he went over and laid on that stone. And he died on that familiar stone. When he died on that stone, the Bible then says, no man saw his grave. What happened, Brother Branham says, I believe he died and rose. Why? Because the stone was the resurrection and life. Because the stone was Jesus. Praise the name of the living God. But our God is not a man. He cannot lie. He cannot change his mind about his
words.
But you can change his mind. But he can't change his mind. But you can change his mind. There is a difference. Amen. Out of his own will, out of his own prerogative, he cannot change his mind. But you can change his mind. Praise the name of the living God. Our God is not a liar. Amen. He says to Moses at the beginning of the Exodus, you will be the promised land. And you shall divide this people for inheritance. On Mount Nebo, then he said, you won't be there. Praise the name of the Lord. But then he rested on the stone. And the rock was Jesus. The chief cornerstone. The rejected stone. The stone that Daniel saw. That he destroyed the whole image. And it became a great mountain. That he filled the entire earth. And that stone was Jesus. And that stone is here. That's the sure foundation.
Oh,
as the ground are sinking sand. You can place your marriage on that rock. He picked Peter, James, and John on Mount Transfiguration. In the promised land, Moses was walking over there. Our God is not a liar. He can't change his mind. Blessed be the name of the Lord. Though we are talking about another dimension, but let's leave it there. Praise the name of the living God. Then Joshua came over.
Joshua,
amen,
he
took over from Moses. Are we together? And this other day, he took over from the plains of
Moab.
And he crossed over the people that are Jordan River. And they come to Gilgal. Are we together? Right there.
Where is Papa?
Amen. Panga pane nyaya. Yaimukirwa na Joshua makuseni oga oga. Pane kwa ainta ariwan. Aiti kwangu eza unosinika. Oenda kujeriku. Ondo tariza mashingo so. Tarot isi. Shaka oma isi. Richa famba seipana. Richa wa seipana. Are we together? Ozokera kunevani. Mangwana ozoka. Ondo tariza so. Oona Brother Branham says, I will buy samba six chariots. Zichitendera pamashingo eJeriko. He was a great military man. A great general. But by Tarisa Jericho, hakuna strategy aitombouya. Aitokera kumba. Pasina strategy. Tichazviita sei. Tichadini hapa. Ndovo vanhu vandiri kudai vavo. Vasina strategy. Praise the name of the Lord. Pano unoburuka nayo. Strategy yemaitirwe azvo. Ma strategy yekupinda nayo zvine staira nekamutsindo muna 2024.
Amen.
Ndovadzoka futi mumusi mangwanani. Asvika mumusi mangwanani ndakutoona Yesu zvaaitya zvaaizeza zvakazemperwa. Praise the name of the Lord.
Amen.
Amen. Dainge rosi dzazemperawo dzimwe nyaya manheru ano. Zvaimushaisa hope akaona zvakatozemperwa. Praise the name of the Lord. Nyaya yako ngaizemperwe. Ngirozi ngadzizemperi pane zviri kunetsa izvozvo. Are we together? Ndokuona masvingo akazemperwa, munondo wakatobuda. Zvikanzi uri wekusaiti kwedu here kana kuti kusaiti kwemuvengi. Praise the name of the living God. Jehovah uya apindura kuti changamire. Praise ndini changamire. Vehondo dza Jehovah. Zvikanzi kubva kuIsraeri uku. I was invisible.
Ndanga ndisingaoneke.
Asi kana nyaya dzasviriridza. Ah, ndine pandinombonekwa. Praise the name of the Lord. Hapana chaita. I was invisible. Ndini ndakazviita. Kubva kuIjipita. Asi ndanga ndisingaonekwi. Ndini ndanga ndiri shongwe yegore remoto. Ndini ndanga ndiri shongwe masikati. Blessed be the name of the Lord. Asi pamasvika hapana kuchipa.
Amen.
Praise the name of the Lord. Pamasvika hapana kuchipa.
Yeah.
Are we together, friends? There is always a man that appears at that critical hour. May that man appear to somebody. Pane murume anowanzovonekwa kana zvarema. Ngambovonekwa manheru anhasi. Pane changamire vanowanzosvika kana paita makwidzwa chaiwo chaiwo.
Amen.
Praise the name of the living God. Are we together, friends? Zvakaoma muupenyu hwaBrother Branham. Vakati ndakumboenda kusango. Vaenda kusango about this time. Pane murume wakaburuka. Kana zvaminya, pane murume anouya. Pane unouya kana zvaoma. Praise the name of the Lord. Ndiri kunzwa kuti tinenge taatese manje. Pana anoburuka kana zvaoma. Praise the name of the Lord. Pane here anoti 2023 anga akaoma. Pane murume anoburuka pazvinooma.
Amen.
Pane murume unoonekwa kana zvarema. Aripo unoonekwa kana zvarema.
Amen.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Kuomarara kweJericho kwakamukonzeresa to be visible.
Yeah. Akaitota kuti aoneke.
Praise the name of the living God. Because the God in the eternities.
Nokuti Mwari muzera
nekuye. He was invisible.
Anga asingaoneke.
Then he declares the beginning.
Ndokubva aita kuti pave nemawa.
When he declares the beginning.
Anotanga kuti pave nemawa.
He become visible.
Anobva atanga kuoneka.
Praise the name of the living God. Are we together? Blessed be the name of the living God. Are we together, friends? Amen. Zvikanzi ndini the master of strategies.
Ndini ane mazano akanyanya.
The master of strategies is here.
Ndenze mazano ari pano.
Vari pano manheru anasi. Praise the name of the Lord. Zvikanzi ndakakuona uchidzungudza musoro kuti zvarema. Ndakakuona uchidzungudza musoro kuti zvaoma. Praise the name of the Lord. But daidzaije. Daidzai Jesu manheru anasi.
Amen.
Hallelujah. Zvikanzi ndakakuona uchidzokera kumba usina cheunacho. Praise the name of the Lord. Ndakakuona uchisekwa iwe ndakakuona uchisekwa. Praise the name of the living God. Ndakakuona uchitaura nemudzimai wako kuti mudzimai wangu yeshi upenyu wedu wanyanya kuoma. Ndiwe wandiri kureva manheru wangu. Uchita mai boy, I have tried everything. I prayed and fasted. I have done all that a Christian should do. There are moments like that. Unoita zvese zvinofanirwa kuitwa nemuKristo. Are we together?
Amen.
To no avail, to no help. Praise the name of the Lord. Are we together, friends? Blessed be the name of the living God. Amen. There is that interrupting voice. Praise the name of the Lord. When Abraham raised up his hands with the sword in his hands, when the life of Isaac was almost gone, there was an interrupting voice. Are we together? Praise the name of the Lord.
Amen.
Then he says unto them, he says unto
Joshua,
I have brought in a strategy. Hapana zviripo apa.
Amen.
Mashingo hapana zviripo apa. Musareverwa nhema hapana chinhu apa. My brother, usanyeperwa hapana chinhu apa. Hapana zviripo apa. In the name of the Satan, hapana
shiripa. Amen.
Rigans hapana shiripa.
Amen.
Hapana shiripa. Zino pera izu. Zino tirika izu. Zino timanta manta izu. Mangwana zinofu majistiko izu. Hapana shiripa.
Amen.
Praise the name of the living God. Blessed be the holy name of the Lord. Are we together, friends? Then he says unto Joshua, amen, it is season of new things. This is the season of new things. Season of new things. Ipo pakaoma ipa papa. Tiri kuparova new one. Glory be to God. Hallelujah. Ziganzi basa renyu imi. See, I mean, no,
man.
We are Mungo Famba.
Yeah.
Tendere Panena, I show no pasia. Taura on a Japoman,
yes, sir.
Tendere Panya Canaria, I am Mari. Tendere Pamari, Papa, Tendere, I pap. Canapari Pautano, Tendere, I papa. Tendere Panya, I show you.
Amen.
Panena on a pasia, Tendere, I pap. Tendere, I papa. Zino tirika izvo tenderera ipapo. Zino pera izvo tenderera ipapo zino pera izvo. Praise the name of the living God.
Amen.
Zvikanzi tenderera ika 7. But kachi 7 kacho ndoka nenyaya.
Amen.
On the 7th day.
Yeah.
Tenderera 7 times.
Tenderera ika nomwe.
Tenderera 7 times.
Hallelujah.
Tenderera 7 times.
Amen.
Tenderera 7 times.
Tenderera ika
nomwe. Praise the name of the Lord. Zvikanzi patasvika ipapo, uyai mese nemasista uyai navo nevana uyai navo vatenderera. Everyone. Because kumashure kuvaingoti Moses, 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 toda kuti vamboona kuti aiwaka hakuna uchiri kupawa, hakuna achiri kumateresi, urusai vanhu kumateresi. Urusai vanhu kumateresi. Munhu wese ngauye apa. Praise the name of the Lord. Are we together, friends?
Amen.
Only the 7th time. Havana kuutwa zvekutaura. Vakangonzi muchadaidzira. Tichadaidzira tichiti. Aiwa, you must have your own revelation.
Amen.
You must have the revelation of your own victory. Pamo uchabva panoita mangwana ndonozvinyima zvekudya. It's your only revelation.
Chizaro chako iwe.
Hatizi kukuudzira zvekuita. Zvaunzi muchadana muchiti chii. Aiwa, muchadaidzira. On the 7th time, daidzirai muone. Praise the name of the Lord. Chavasina kuziva. Vaiona vachitenderera so.
Urote hehe. Chiko icho. Mangwana vaimuka zvakadaro.
Amen.
Vodzoka uzotenderera. Vomuka zvakadaro. Praise the name of the Lord. Ndozva zvinoita.
Yes.
Are we together? Muonde pawakatukwa. Wakatanga kuoma mashizha here. Wakatanga kuoma pasingaonekwi.
Yes.
Saka pavaingotenderera. Pane zvaiitika kusingaonekwi. Pavaingotenderera. Foundations dzaisheka. Asi ivo vanga vakabatswa nezvavanoona nemaziso. Havana kuziva kuti vairwa naye kauyu. Mwari waisira ire. Haana basa nezvinoonekwa. Unoshanda nepasiri kuonekwa. Kana iwe kanganiko uchiya uchechi watenda zvoita senge pana zvaitika watenda woita senge pana zviripo watenda woita senge vaparidzi ma motivational speakers vanongo kuaiwa hapana motivation pano pane zviri kuitika pa foundation pamudzi wenyanya pane zviri kuitika kana izvo zvichiparidza so don't you ever underestimate the power of preaching.
Rega kuzombotarisira pasi simba rekuparidzwa kwevhangeri.
Ku foundation yenyaya dzako. Kuri kusheka uko. Kuri kusheka ku foundation. Kana kusati kwasheka let me give it a go. Gakusheke nesita ra Jesu. Gakusheke nesita ra Jesu.
Amen.
We are shaking the unshakable.
Tiri kuzungusa zvisingazungusike.
Praise the name of the Lord. Tiri kuita nharo nezvine nharo.
Amen.
Are we together?
Amen.
Blessed be the name of the Lord. My. Hallelujah. Vapedza kudaidzira. Jericho rakaontomoka. Asa hazvina kutanga musuoyo.
Amen.
Pavakangotanga kutenderera. Pasina zvaionekwa. Pane zvaiitika. Brother Branham says, if you say to this mountain, people like Joseph,
and Paul singer,
pane tumafufu tumatombo, tumwe tumasmall particle, tunongo, tunototanga kudona. Zvakatotanga.
Amen.
Iwe, dambudziko rako rakatotanga kupera. Taya uzosundidzira. Hakungosundidzira. Zvakatanga kare. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor. Mwari vakatotanga kare.
Amen.
Mudze kanita mwari vakatanga nyaya idzi kare.
Amen.
Takusundidzira. Final push. Final push. Final push. Final push. Final push. Praise the name of the Lord. We are talking about Jesus.
Amen.
The man was a five-star general.
Our
Lord Jesus. Amen. Our Savior, our Redeemer. The King of Kings and the Lord of Lords. The fountain of a couple of the mighty God, the everlasting Father. Glory be to God. Are we together, friends? You're so married. It's what we say. My New Testament. Panengi rozi ya uya mu Old Testament. Not in the New Testament. Are we together? Ichi bongo zapa pulpit said. Are we together? Hey, ya uya mu Old Testament. My. Watanga kupinja. Ova anaya. Watanga kupinja. Ova anaya. Changa mireva eva iskwa paya paya. Varikutono ini yangu nyaya itangi kipani. Ndobva vabata imwe nyaya kuti ini yangu nyaya haishadangirozi. I'm talking about Jesus. Inopota ichiuya ichibvongodza mvura. Yangu nyaya hakutoda munhu. Pangu nyaya yangu yakuda munhu. It's now a man-sized job according to Brother Branham.
Abasa rinotoda munhu.
Praise the name of the Lord. Ndobva gara ipo paya paya. Iwe shamwari. Then is the angel that used to come and stay up the waters. Become a man.
Akawamunu.
Praise the name of the Lord. Are we together, friends?
Amen.
My. Bata kushantuka kuya kwa ndashitaro kwa muna Genesis. kuti mwari vakapinda into a form yavaigona kuzvishandura vachiita zvavanoda. You get into a form. You could be the mighty angel. You could be Michael. You could be that. Madiro avo was the beginning of the creation of God. Sakangirozi, I wear more Testament. Become a man. Praise the name of the Lord. Because the Emuzia. Koti changa mire avo. Vane nyaya iri kuda munhu. Saka pandapepa bashi randapfeka iri. Ndora vanga vakamirira makore osa. Ndobva changamire vainda ipo pashe vainda apo zvikanzi nai changamire. Magarisa pano kutrene here moda kudi zvikanzi nyaya yangu iri kuda munhu. Praise the name of the Lord. And the man was standing there. The man has been waiting for. The man has been waiting for 38 years. The man was standing there. He says, "Ininya yangu nde ino da munhu." Vamwevese anga akamirira ngirozi. He never attended to them. When he became flesh, he only attended to the man who was waiting for a man. He only attended to a man who was waiting for the word to become flesh. Praise the name of the Lord. And when the word became flesh, remembered that man. Zikanzi nyayangu yakuda munhu. Zikanzi zvatonaka. Tora nhoo yako enda kumba.
Amen.
Praise the name of the Lord. Are we together, friends? In the end, now I'm going to go to the church. I wonder what's going to be said. The Rashura Ramayre thereafter. I say, and if I'm going to go to the church thereafter. Praise the name of the Lord. Are we together? But let's leave all that. But
we're talking about Jesus.
Right.
If I eat chiti.
Are we together? Then Clopas and friends are going to Emmaus.
Clopas ne shamara yake vachienda Emmaus.
Vari kutaura zvavo hiri hiri. Ah zvakaoma zvikazoti zvikazoti, but they were talking about Jesus.
Vaitaura nezva Jesu.
Uno wake paanotaurwa nezvake unovuya. Kana kumba kwenyiko kuya, mukangorega dzokureva vanhu idzi anotouya. Mukangosiyana zveino kureva vafundisi unotouya. Praise the name of the Lord. Unu ake unoto uya. Are we together, friends? Blessed be the holy name of the Lord. Amen. Then he appeared unto them. Zvikanzi nyaya munotaura inyaya rudzi. Zvikanzi uri mutsva here muJerusarema usingazivi zvinhu zvaitwa muzuro uno. Zvikanzi zvinhu rudzi. Zvikanzi zvokuti Kristu Jesu weNazareta. What I turned out in the Mutikinu Israel. Are we together? Vakuru vedu neva tongi vedu neva purisita. Vakamurovera pamuchinchiko. Praise the name of the Lord.
Amen.
Are we together, friends?
Amen.
My. But you want to hide up, Papa. Zikanzi nas ratova suvaretat. Zinu is right twice. Amen. Because pasuvareta tupane nyaya iripo. Are we together, friends? Esther wakazoenda kuna mambo on the 30th day. Pamuchinji kwa pandiri kutaura parakanga rato vasuvareta. Because muna Genesis mamune murairo we 30th day we kuti. Mbeu imane ime ngaibereke cheruzi wayo. Praise the name of the Lord. It was on a 30th day. Saka mbeu ya kanga ya iskwa mufu. Yanga ya bereka sheruzi wayo. Praise the name of the Lord. Ope zarot kwa kujere uko. Neva koma na vayewa Joseph. Joseph harimo. Njova asinu zira. Asipa kupezi sila kwa kudu zira wake akati. Jandareva jicha iskwa on the 30th day. Let's leave that aside. Are we together, friends? Blessed be the name of the Lord. Zvianzi changa mirega. Tine madzimai atinoshonda nawo. Vamukira kupwiro. Kondovona. Vaine zvinozorwa vakafa nemaperfume mura and frankincense and balm and everything.
Amen.
Are we together? pari chinzwa nyaya tiri kupedza nayo kai. Madzimai achienda kugwiro uko. Mumusoro mawo mune dambudziko ravakanga vakatarisana naro. Kuti tiri kuenda hedu mafuta tinawo zvinonhuwira zviripo. Asi masoro hapana. Uripo here? Masoro. Zvikanzi asi masoro hapana. Ndiani uchatibvisira dombo? Are we together? Vakatozviona kuti apapa atipabude apa. Asi havana kuramba vakagara kumba vachingoti hapabudiki.
Amen.
Aiwa. Vaitotaura kuti kwatakananga kuskwita uku. Asi vachienda zvakadaro. Chimboriskawo kana umwe musi iwe.
Amen.
Chimboriskawo one day. Zvimwe zvinhu zvonaka kuriska so. Uone mapindira anoita denga kana wariska. Chimbosangana musoro mani. Uone mwari vachipindira. Zvikanzi madzimai zvinoti chandodiko, tichandodii vachienda zvavo. Vachitaura nyaya ipi? Yezvinhu zviri kunetsa kumberu.
Amen.
Uripo here watova uchitaura nyaya dzako uchiuya kuchechi? Wauya here uchitaura nyaya dzacho kuti ah, vasikana. Zvegore rino dei rachipera. Rinonga richipera. Are we together? Ranga rakaoma nga richipera. Are we together, friends? Patinzwa kunaka kwaMwari. Vari kuenda zvavo. Vaitoziva kuti kwatiri kuenda uku. Hatikwanise kunobvisa dombo. But something was telling them.
Ane changa tichivaudza.
Timwari uyu ndiwe minano. Mapofu takaona chisunura. Pane zvavachangoita chete. Mwari uyu une zvaachangoita. Ungangotisiya takadaro tichidzoka nemafuta zvakadaro kungotisiya tichiuya todzokera zvayo. Pane zvichatongoitika. Pane zvichatongoitika. Ndobva vasvika pabwiro. Are we together? Ndobva vatowana dombo raivatambudza riya ravaidiscussa zidambudziko ravo zihombe. Rakatogarirwa pamusoro. Harina kungobviswa. Rakabviswa. Ndobva racheperiswa. Ndobva ragarirwa. Mwari ngavagarirewo nyaya dzedu.
Amen.
Mwari ngavangodzigarirawo manheru ano. Mwari vagarire zvinetso zvedu. Praise the name of the Lord. Tobva vatosvika zvikanzi nengirozi. Ko mavinge iko zvikanzi Jesu weNazareta.
Amen.
Zvikanzi musatsvaga vapenyu kune vakafa. Zvinhu zvakatochinja. 2024 musatsvaga vapenyu kune vakafa. Praise the name of the Lord. He is alive. Praise the name of the living God. Varipiko brother vaya na sister vataita kura my evening service. Munova tsvagireiko vane mota kune vasina. Musava tsvaga kune vasina. Mwari une zvakaita. Ngazi venyusi dzacho 2024.
Amen.
Wakamuchira wapozesa. You expect at the end.
Amen.
Noku. Makadi iko, tiripo makadi. Tokubatsirai. Tine hama dzedu dzaigara kuseri kuno kundozata. Havana kukudzai kuti vakaenda kustendi kwavo. Muno tsvagire iko vaka vapenyu kune vakafa. He is alive.
Upenyu.
Possess your expected
amen.
Usatsvagwa kune vakafa.
Amen.
Kune vapenyu.
Amen.
Pastor. Tina sister, baba, sister, babuntu. Pane zviri kunzwa ndiri kunzwa umoyo mangu. Ah! Andisati ndazvitaura hangu asi vakatoenda. Munotsvagire iko vapenyu kune vakafa. Zvakazoita. Zvakazoita, zvakazoita. God be with you and God bless you.
Amen. Hey. Hey.